Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gumi guru 22 2023. Makateerera ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tikare taenda kukopi kuzakuona kuti nyanzvi zvakuwandi kuti vanhu nesecurity vari kupindira mumabasa majonarisi. Zvataura naminista mangwana chaiyo chaiyo taenda kuna minista.
Vatori venhau voronga kutora matanho mushure mekudzimiswa mifananidzo yekudonha nekufenda kwemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi neZuro.
Zvino kana munhu achinga akwanisa kugara pasi pemuti kana achinga akwanisa kugara ari ega ongonyora tsamba, vanhu votodezwa. Asi mabhajeti emamiriyoni zvenyika akashandiswa kutaridza zviri kuchiko, unotoona kuti tinenge tatove nedhabo.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatara zuva ra7 mbudzi seiro richagara dare richatambira mazita evanhu vanoda kukwikwidza musarudzo dzemabi-elections munyika. Chikafu chotanga kusvika muGaza asi hondo iri kuenderera mberi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano revapepeti vakuru venhau reNational Editors Forum rinoti riri kuronga kuenda kumatare uye kutaura negurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaJane Van Muskwere nezvakaitwa nevasori nevatsigiri vebato reZANU-PF neZuro zvekunzi vakamanikidza vamwe vatori venhau kudzima mifananidzo nemavhidhiyo avainge vatora panonzi pakafenda mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi. VaMohadi vanonzi vakadonha vachitsvagira rutsigiro kuGood West uko kuri kuikwidza nhengo yebato ravo vaJohn Paradza vanova mutevedzeri webazi revechidiki kana kuti ZANU-PF Youth League. Musarudzo iyi mune vana vari kukwikwidzana kusanganisirawo vaEfraim Morudu veCCC, vaRobson Kurwa veNCA navaMartin Mudzingwa vakazvimiririra. Vanhu vari kutarisirwa kuvhota musi wa11 mbudzi. Sarudzo idzi hadzina kuitwa nedzimwe musi wa23 nyamavhuvhu mushure mekunge mumwe aikwikwidza vaChristopher Mutonhori Rwodzi vashaya munjodzi yemugwagwa. VaMohadi vanonzi vakatotakurwa nechikopokopo mushure mekudonha. Hatina kukwanisa kubata vaMuswere kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi kunyika dzakawanda kusanganisirawo muAmerica, mifananidzo yemutungamiri wenyika vaJoe Biden vachidonha mushure mekutadza kutsika inogara ichiburitswa nevatori venhau pasina matambudziko. Mukuzeya nezvenyaya vaMohadi iyi, tabata vanokokera mabasa musangano reNational Editors Forum vaNjabulo Ncube.
Hazvinomira mushe, majanisi anofanirwa kuti varege vachiita basa ravo. Kana waona mhando yehurumende vakuambira majanisi kuti vaite basa ravo, there is something wrong, vanoenda kuvhara something. Kana munhu akura afoenda vanhu vafanira kuona kuti mukuru taime kuti azorore kuti majanisi anofanira kuti adhilite puteji iyoyo. Very wrong.
Izvi zvinorevei semaonero enyu vaNcube?
Sokara ndichitaura kuti hakuna free press muZimbabwe. Mauzionera nese mauvhare majanisi vanhu vaone kuti munhu akura afrend samhaya nenyaya yacho tinzwe kuti zvafamba sei. Chaenda kutare chaenda kukoti kuzakuona kuti nyanzvi zvakuwandisa kuti vanhu nesecurity vari kupindira mumabasa majonarisi. Zvataura naminista mangwana chaiyo chaiyo taenda kuna minista vamubvunza kuti minister. Tiyo auya uchita ura uri minister of everyone. We want freedom. Yema journalist, but mahudu vinga majournalist, mahudu vinga footage.
Asika vamweve hurumende vanoti mifananidzo yakadaro haizope chimiro chakanaka kutungamiri wenyika. Nekudaro zvinenge zvisina kukodzera kuti iburitswe.
Aiwa, so kana munhu afaenda ari kubasa. Majournalist vanofanira kuzvipira chaizvovo. Kana akagara gumba abva akolapsa anxiety guys. Ipaivhesi yake padi. Angachida basa rehurumende. Basa, ndofanwa kuona levanhu muri kunzwa basa revanhu munhu anobhadhara nehurumende uyu anizva acollapse vanhu vanofanwa kuona kuti aiwa munhu uyu acollapse ari kubasa anizva so majournalist angachida basa ravo zvakakosha kuti majournalist anofanira kupiwa nguva yavo kuti vaite basa because story iyi story hombe uyu acollapse ari kubasa ndofanwa kuzvitaura nezimbabwe yese.
Vanokokera mabasa musangano reNational Editors Forum vanjabulo Ncube vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatara zuva ra7 mbudzi seiro richagara dare richatambira mazita evanhu vanoda kukwikwidza musarudzo dzemabi-elections munyika. Izvi zvinotevera kudzingwa mudare reparamende kwenhengo dzepato rinopikisa reCCC nemutauriri wedare iri vaJacob Mudenda vachiti vainge vatambira tsamba yekuita izvi kubva kune ari kuzviti ndiye munyori mukuru webato iri vaSengezo Shabangu. Asi bato reCCC rinoti vaShabangu havana simba rekuita zvavari kuita izvi sezvo vasiri muutungamiri webato. Bato iri rinoti zvinokatyamadzawo kuti mumwe ari kuzvitiwo ndiye munyori mukuru weZANU-PF akanyora tsamba kuti padzingwe nhengo dzeZANU-PF 90 asi vaMudenda vakaramba kutora matano. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zviri kuitika zvichabva kuti Zimbabwe ibatwe seyakageza negoka munyama nedzimwe nyika ichinzi haitedzere utongo hwejekerere. Asi hurumende iri kuramba izvi. Mukuzeya nezvenyaya iyi Tabata va Solomon Bobo Sibunu vanoshanda nesangano reElectoral Institute for Sustainable Democracy in Africa.
Vanhu vachangobva kuti zvekare tsarudzo. Saka kureva kuti vanhu vachagara vari mupfungwa dzetsarudzo nguva nenguva. Hapana vanhu pavachazenge vachitarisa kuti tinoda kushandira nyika, tinoda kudii, tinoda kudii. Saka munhu wese achagara achingotarira kuti inini nguva yangu yekuti ndiitwe rico ndidzokere zvekare tsarudzo ndirini. Saka zvine dambudziko guru. Zvine dambudziko zvekare kubudget kana kuti kuhomwe yenyika.
Munorevei apa mungatsanangura?
Nekuti kuramba mungoti sarudzo mwedzi nemwedzi. Pane sarudzo dzinenge dzichiitwa zvekare. Zvine zvazvinoita kubudget nekuti pane mari dzinodiwa kusarudzo dzinenge dzichiitwa. Chizotarisa zvekare pakugadzikana kwevanhu kuti vave nechivimbo chekuti utongi hwejekerere huri pachena. Zvinogona kunge zvine kurerusa kwazvinoita sarudzo dzinenge dzaitwa nevanhu. Kana kuti kuwirirana wirirano inenge iri pakati pevanhu nemapato ezvevatongerwo enyika vanenge vachitsigira.
Asi panyaya dzakadai munoona masangano akaita sana SADC kana ana AU vachikwanisa here kupindira nekuti vanopikisa vari kuti zviri kuitwa izvi zvinenge zvanangana nekuti Zimbabwe ive nebato rimwe chete chairo rezvematongerwo enyika kana kuti one party state.
Chinoitika ndechekuti kana takatarisa SADC neAU kana neivawo masangano atingati maregional body chaanotarisa ndechekuti mubumbiro remutemo renyu zvirimo here. Saka kana tichinge tiinazvo zvinoreva kuti vanogona kuramba vachidzokera kumashure kuti kana iri nyaya iri munyika menyu iri mubumbiro remutemo wenyika yenyu inyaya dziri kuitika mudanga renyu. Kana vakatozoona pamwe pachinge pazoitikawo chinhu chikuru chinokatyamadza kana chinhu chitisa ndopavangazopindira. Asi kana takatarisa mamiriro azvakaita pari zvino kuti vanganzi vangapindira hazvisi zvinhu zvatiri kuona zviri pedyo.
Asi tichitarisawo kuti veCCC vachitungamirwa navachamisa vakaenda kumatare hazvaikwanisa here kuti zvimise matanho mamwe akutorwa aya semaonero enyu?
Ndo zvazvinofanira kunge zvichiita kuti vamwe vachinge vaenda kumatare edzimhosva panyaya imwe chete iyo zvinoreva kuti
nyaya yanga iri mudariro inofanira kuti imbomira matare agopa mutongo wawo nemaonero awo. Saka nekuda kwaizvozvo nyaya ifanira kunge zvemabaelections zvaifanira kunge zvichibva zvangomiswa kuitira kuti matare agone kuve nemutongo kana kuti kupa maonero awo panyaya iyoyo. Saka zvinogona kuratidzawo zvekare mamwe matambudziko akawanda anogona kunge ari kumatare edzimhosva, matambudziko ari kune zvematongerwo enyika, matambudziko ari mumatongerwo kana mafambisirwo ebasa kuparamende zvekare. Saka zvaakutoratidza kuti pane matambudziko ari muzvikamu zvakasiyana siyana zviri munyika yeZimbabwe.
Iwo matambudziko ezvematongerwo enyika asangana nenyika aya angagadziriswa sei semaonero enyu?
Chekutanga ndechekuti mitemo yedu inofanira kuti ingotevedzerwa sezvairi, uye kuti vanhu vanongada kutonga yatingatiti all cost nesimba ravo rese nezvose zvavainazvo ndo rinogona kunge riri dambudziko guru. Ende izvi hazvina kiwa yatingati pane injection ramuchabayiwa kuti zvigadziriswe. Vanhu vanofanira kungochinja behavior yavo, maitiro avo, kana mafungiro avo nemaonero avo ezvinhu kuti nyika igone kuenderera mberi. Mitemo yatinayo yakatonaka. Vanhu vanofanira kunge vachiitwa marecords, vanogona kunge vakanganisa mitemo, vanenge vachikora kodzero dzevanhu vanenge ndo zvinogona kukonzeresa, uye vanhu vakavatsaridza ndo vanofanira kunge vachidaro. Zvino kana munhu achinge akwanisa kugara pasi pemuti kana achinge akwanisa kugara ari ega ongonyora tsamba, vanhu votodezwa. Asi mabhajeti emamiriyoni enyika akashandiswa kutsaridza dzinhu dzichiitwa, unotoona kuti panenge patori nedambudziko. Asi dambudziko iri harisi renyika yese, idambudziko rinogona kunge riine vanhu vashoma shoma vanenge vari mune zvematongerwo enyika ivavo.
Nyanzvi munyaya dzesarudzo vaSolomon Bobo Sibunu, vanoshanda nesangano reElectoral Institute for Sustainable Democracy in Africa, vari parunare kuLiberia. Marori akatakura chikafu nemishonga atanga kusvika muGaza Strip kwapera mavhiki maviri kubva chikwata cheHamas charwisa Israel. Izvo zvakabva zvatangazve imwe hondo pavanhu vagara vari makara asionane kwemakore akawanda. Asi kunyange chikafu ichi chiri kupinda, Israel iri kuenderera mberi ichirwisa muGaza nendege nezvombo zvemuchadenga. Vanhu vanodarika zviuru zvina nemazana matatu vanonzi vafa muGaza, muIsrael muchinzi mafa vanhu chiuru chimwe chete nemazana mana. Kurwisana uku kuri kuitika paine kuratidzira munyika dzakawanda, vamwe vachitsigira Hamas, vamwe vachitsigira Israel. Hondo iyi iri kutyirwa kuti inogona kupararira kune dzimwe nyika, sezvo zvimwe zvikwata zviri muSyria, Yemen neLebanon zvatangawo kukanda zvombo kuIsrael iyo ichidzosera. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaJohn Muchenje, vanoshanda nesangano rinokurudzira runyararo re4H Zimbabwe.
Samaonero angu ndinoti mapoka anopikisana, pane mawaves atifanira kukurudzira ekupromota peace pasina kudeva kweropa. Tinoziva kuti hondo vamwe vanofunga kuti inoropedza mhirizhonga, asi isusu tinokurudzira yatinoti dialogue. Vanhu ngavagare pasi vaonesane kuti ndepapi tivari kuita makakava, vozama kuyananisana pachavo vega. Kana vachinge vatadza, votsvaga watinoti mediator, munhu anokwanisa kumira pakati pavo ovayananisa kuti zvibude zvakanaka. Takaona muno muZimbabwe 2008 pakamboita makakatano pakati peZANU-PF neMDC yatunanirwa naMorgan Tsvangirai, ZANU-PF navaMugabe. Asi pakauya vaThabo Mbeki from South Africa vakava mediata, vakaratidzirwa neGNU nyika yedu ikange yanaka isina mhirizhonga muno muZimbabwe.
Ko, chii chinopa kuti masangano akaita seUnited Nations atadze kupedza makakava akadai seatiri kuona kuIsrael ichirwisana nechikwata cheHamas?
Hatingati vatadza kugadzirisa, nekuti toimba zvinenge zviri muprocess, nekuti nyaya yepeace building haiitiki musi one. It's a process yekuti you engage one party or engage another party. Saka semaona tiri kuzviita, tinange United Nations inenge iri kuitawo shishi rekuengeja mapati ari maviri ari kunetana kuti vave nechinhu chimwe chete. Patinoramba tine chivimbo chekuti vacharamba vachingoisa effort nerukurudziro kuti mukati menyika dzemuve nerunyararo.
Taonawo kutanga nhasi chikafu chaakupinda muGaza, iyo yambenge yakakomberedzwa neIsrael pachinzi hapana chikafu chinopinda, nemishonga nezvimwe zvakadaro kubatsira vanhu vari muGaza. Semaonero enyu, zvakakosha sei izvi zvekuti vanhu vari muGaza vabatsirwe?
Ndafara matoro nyaya dzechikafu nemishonga, nekuti munhu wese hapana norarama pasina chikafu uye hapana anokwanisa kurarama pasina mishonga inokwanisa kuverera vana yevanhu vakuru. Saka kwatiri zvinhu zvakanaka, nekuti katikatasa nyaya dzemahuman rights, munhu wese ane right to food, right to shelter, right to education and right to medication. So zvinoratidza kuti even chetingava tiri mukati memakakata tiri mukati mehondo, kodzero dzevanhu dzinofanira kuiswa pamberi kuti vawane chikafu, vawane mishonga, vawane kudzidza uye vawane zvokupfeka. Saka zvinova zvinhu zvakanaka zvinofadza kuti at least there's something chaakuitika kuti vanhu vawanewo zvekudya.
John Muchenje vesangano rinokurudzira runyararo re4H Zimbabwe vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vari kutiza kuVenezuela vachida kutsvaga upoteri muAmerica vanonzi vawanda kudarika vanhu vari kubva kuMexico kana vake kutanga izvi zvichiitika. Vanochengetedza miganhu yeAmerica kana kuti Border Patrol vanoti vakasunga vanhu vekuVenezuela zviuru makumi mashanu nemana zvine mazana masere nemakumi matatu nematatu kana kuti 54,833 mwedzi wapera. Makateerera kuStudio 7 kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 7255 pashortwave. Muchirongwa chevechidiki, nhasi Taboka Ncube ari kutaura navaIshe Kwenda avakatanga kutengesa mugwagwa vachiri mudiki vakagona kuzviendesa kuchikoro kusvika vapedza master's degree. Iko zvino vave kudzidzisa kune imwe college yedzidzo yepamusoro muZimbabwe, asi vachiramba vachienderera mberi nebasa ravo rekutengesa zvinhu. Ngatinzwei hurukuro yavaita naTaboka.
Ndeimwe yaikuti unenge uchingozamazama uchingotrya kubatanidza zvinhu zvemastreets zvacho. Then ndozoitawo nyaya yekuti ndiri munhu akakubudikidza nenyaya dzestreet vending ndakwanisa kuzvivandudza mukudzidzawo mundakazowanawo mukana wekuti ndimboshanda setemporary full time lecturer. Saka unenge ndichizama kubatanidza zvinhu zviviri izvozvo kuti bhozi muchitarisa ikonomi yedu haisi yekuti ungati wakangogara pauri une kabasa kauri kuita kanga kari foma ubva watofila comfortable. Sateida kuzama kubatanidza zvishoma zviri kubvawo kune ukuku kuti zviende.
Saka kwamunodzidzisa uko munodzidzisa chii?
Zvandinenge ndichidzidzisa vamastudents zvine ukama hwakanyanya nenyaya dzemabasa futi ekuzviitira aya, mukaona ifield yeindustrial sociology. Saka munoona tinotorine maareas anofokasa nenyaya dzeinformal sector. Saka zvinondibatsira uye zvinobatsira kunyange vandinodzidzisawo kuti vanenge vachinzwisisa kuti ndinenge ndiine knowledge yezvinhu zviri practical, kwete kungoti ndine knowledge yandakadzidza yekundakagraduata ndakupa maskills kune mama students, but izvo zvivo ndinenge ndichitopractice. Kana itaura nyaya dzeentrepreneurship, kana mutaura nyaya dzehuman capital development, unenge uchizama kutaura kuti kudii kuwana unogona kumbotaura zvemutextbook. Wotaura kuti zvemutextbook izvizvi pane pamwe pazvinoita kuti gozhei kuzviexercisa muZimbabwe nekuda kweeconomic environment yedu. Saka unenge uine knowledge yatingati iyaya iri theoretical iyaya yekuti unayo yekungoverenga iyaya yomabhuku, kwozoita iri practical yekuti utori nayo yekuti uri kutopractisa something mufield mureal life chaimo chaimo. Saka zvinhu zvinobatsira futi vadzidzi kunyange neni wacho ndemti ndichidzidzisa.
Tichitarisa apa pavana vamunozodzidzisa, basa iri reuvenda mudzimwe nguva tinoona vamwe vanhu vachiritarisira pasi, makambosangana nedambudziko irere?
Ichokwadi chekuti pandakapedza kuita pandakapedza zvidzidzo pandakatanga kugraduata pekutanga pandakaita tikangoti ndichangopedza undergrad, munongoziva ikonomi yedu zvayakaita, environment iriko ukabva tanga kuti uchitobva kukepwa uri kubva kuti wa graduate mabva kutora mufananidzo muchipemberera mupama Facebook nemuma WhatsApp status kuti une kamwe ka achievement kawaita kanoenderana nezvekudzidza, wozoonekwa futi wakuenda kumupedza nhamo, wozoonekwa futi wamumastriti uchitengesa zvakasiyana siyana. Ichocho ichokwadi kuti vanhu vanoona kunge uri kuita kana kuti uri mufananidzo unoratidza kuti kudzidza hakuna maturo. Ndichiri ndega hangu ndaisangana nedambudziko rapa, asi ndirikungoshandisa inini life experience yangu kurarama kwandaita kuti kwaitosvika saka vaipedzere nguva achienda kuchikoro. Tozosvika iko zvinoiziva kuti ndakukwanisa kuita zvinhu zviviri, kuti unombowana kamukana kekuti uri kufomawo employment then nemusechi vanhu vachitonzwawo kuti munhu uyu anodzidzisa paunivhesiti chomunombe munyika. Vamwe futi vanobva vava vanobva kukurudzirwa kuti saka munhu akanga achiita zvekutengesa hazingamborevi kuti haana kurongeka. Asi kuti chinozongodikwa kushingirira nekuramba uine focus kuenderera kumberi.
Mashoko enyu hamungada kusiyira vamwe vechidiki vari muZimbabwe vakatarisana nematambudziko akangoda kufanana neamakatarisana nawo?
Ndingangoti kunyanya semunhu ari mune zvedzidzo, ndingangokurudzira vechidoko kuti pane pamwe pekuti unogona kuona kuti pamba hapana maresources anoita kuti akuvandudze kuti uenderere mberi nedzidzo, asi iwewe unenge uine shungu, uine chido chekuti dai ndadzidza ndasvika pachinhano chakati. Chokwadi ndechekuti kutengesa mustriti kana kuita street vending kunoita kunge kwawandirwa, asi chokwadi ndechekuti nhamo chete ndo yanyanya kuwandirwa. Saka uye munhu haufani kubva wada kunyanya kusarudza kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Unofanira kutraya kuita zviripo izvozvo nezvauinazvo izvozvo kuti uenderere mberi. Unogona kuti wapedza elevhu yako koshaya kwamari, asi ukatanga kuita zvekutenga nekutengesa unotanga kuona kuti unogona kutosevha kamari. Uye vanhu ndakaona kuti vanhu vari nyore kubatsira kana uine zvishomawo zvauinazvo kana kuti une zvauri kuratidza kuti uri munhu ane shungu kuti abatsirwe aine zvaari kuitawo, kwete kungomira uchifunga kuti nyika yakaoma handina. Ichokwadi kuti zvinhu hazvamira zvakanaka, asi munhu unokwanisa kuwanawo mukana wokuita something munyika yakaomaiyo kuti ubatsirike. Saka ndinofara zvekare kuti ndinotoona even uri pacampus zviri kungoitwa nevamwe, because mukatarisa muZimbabwe vabereki vedu, vabereki vanhu vakawanda vari kutoendesa vana kuchikoro kubudikidza nekutenga nekutengesa, havana mabasa anoshamisira vari kuita. Saka iwewe kana wango munhu akura kana wava above 18 unogona kutobatsira vabereki vako kuti unge uchitowana mari yefees. Uye ndinoda kusimbisa nyaya yekuti kana wawana mari musiti wanga uine chinangwa chekuendera mberi nedzidzo usabva wavarayirwa.
Avo vanga vava Ishe Kwenda, mumwe mukomana wechidiki, vachitaura naTaboka Ncube veStudio 7 vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu.
Vatereri, ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tinonzwa zvamunofunga semubvunzo wevana vanofa vasati vaziva Mwari. Ngatinzwei pfungwa dzevamwe vatereri.
Makadi vaWande, ini handibvumirani nemhinduro yapiwa na pakwesheni yavhunza nemwana kuti akafa anoenda kudenga here, nokuti Bhaibheri harina kwarinoti vanhu vakafa vanoenda kudenga. Saka kana mwana afa achave muushe, that means achavepo mukingdom of God on earth, zoreva kuti umambo hwaMwari ndiyo unouya kuno pasi, noti kuti vanhu vanoenda kudenga.
Makadi vatanonoka Wande, ndinokukwaisai muzita ramambo Jesu Kristu ndichiti rugare ngaruve nemwi. Ini zita rangu ndinoitwa Pastor Mungu, kubatsirana navamarumana pamusoro pevana vanofa vari vaduku kuti vanoenda muushe hwekudenga here. Nyayo tinoiwana pana Mateo 18 kubva pa verse 1. Jesu ivo pachavo vanoti vadzidzi vane vadzidzi vavo vanoenda kuna Jesu kunovabvunza kuti komukuru kuushe hwekudenga ndiani. Zvino Jesu nenguva iyo akadanira kwaari mwana muduku akamuisa pakati pavo akati, zviro kwazvo ndinoti kwamuri, kana musingashanduki kuvasa vana vaduku hamungatongopindi muushe hwekudenga. Naizvozvo ani naani unoda kuzvininipisa somwana muduku uyu ndiye mukuru muushe hwekudenga. Ani naani unogamuchira mwana muduku mumwe mumwe wakadai nezita rangu unondigamuchira ini. Saka Jesu akataura kuti kana vana vaduku ava vamunoona, kureva vatinoona vari vana vaduku vose, ushe hwekudenga ndehwavo. Saka vana vaduku vose ushe hwekudenga ndehwavo. Nekuti Jesu akadotaura akatsikadzika nayo kuzasi uko paverse 10, unodoti chenjerai kuti murege kuzvidza mumwe wavaduku avo. Nokuti ndinoti kwamuri, kudenga vatumwa vavo vanoisa misi yose chiso chavo chababa vangu vari kudenga. Nekuti kana munhu ukaona wachinya mwana muduku unenge waita zvinhu zvakaipa zvikuru, ukaona wakanganisira mwana muduku, nekuti ndopa neziso ramwari pamwana muduku, nekuti uchiri mutsvene hasati ambotadza. Saka ziso ramwari nevatumwa vari pavana vaduku vose, nekuti vachiri vatsvene chunhu, nekuti mwana muduku vose vatsvene, vana vaduku vose vatsvene vanoda kuna Jesu. Vakada mwana Jesu kare, vakawanirwa nyasha zhinji naJesu Kristu vana vaduku vose. Saka ushe hwekudenga hwose hwekutanga hwakamirira vana vaduku, nekuti havana mhosva pamberi paMwari vachiri vatsvene kana vana vachiri vaduku.
Munofara here mukomata nonoka wandi? Ndini babata piwa kukadoma. Pane mhinduro yapiwa nemutauri ataura zvevana vacheche kuti vana vacheche vatsvene, vhangeri rinopokana nazvo kuti mwana mucheche mutsvene. Vhangeri rinototi muvanhu vese vakatadza. Ndo zvinotaura shoko raMwari. Mukaenda pana Romans chapter 5 verse 12, inototaura munhu wese akatadza. Kutadza kwakaitwa naAdhamu zvakaita kuti vanhu vese vanobereka vave vatadzi. Munhu anozova mutsvene nekuda kwokutenda kuna Kristu. Mwana mudiki haagoni kungova mutsvene asati atenda. Mukatoona mwana mudiki afa asati atenda, hazvigoni kuti avenzi mutsvene akutoenda kudenga. Nekuti kutadza hakusi kwatinoitawo, kutadza kwakaitwa naAdhamu. Ndiyo necha yemutadzi iyoyo. Mukaona munhu ari kuita zvakaipa izvizvi, imanifestation yekungoratidza kuti mutadzi, haana kuponeswa. Akaponeswa hatadzi, ndiye mutsvene. Saka hazvifi zvakaitika kuti mwana mutsvene ari innocent semunhu ari ignorant. Haana chitsvene chaMwari, chinonzi holy, ishoko raMwari. Nekuti ndozvanotaura kuti tikipinange nepauro kuna Ephesians 4 kuti tivake kwanzi kuti tikure pakumuziva Kristu. Anoda kutozikamwa. Mwana mucheche asati atoziva Kristu hazvigoni kuti aponeseke. Chero mukaverenga Romans chapter 9 mukaitangira zvenyu kana pavhesi 10 inotokuudzai kuti kana vhesi 11, nekuti vana vasati vaberekwa vasati vaita zvakanaka kana zvakaipa, kuti kufunga kwaMwari pakusanangura kwake kusimbiswe kusingabvi pamabasa asi kuna iye unodana. Zvakanzi kwaari, mukuru uchava muranda womuduku. Sezvazvakanyorwa zvichinzi, Jakobho ndakamuda asi Isau ndakamuvenga. Saka inhau yekuti mwana mudiki haana chaanogona. Mwari anongosanangura munhu kubva achiri mudiki, anobva amunyora mubhuku yake upenyu. Saka ndozvinoreva shoko, hazvisi zvokuti kumucheche kukure watu vana zviri kuberekwa izvi vakure neshoko seisa First Peter chapter 2 verse 2 kuti pangai mukaka weshoko raMwari kuti mukure. Ndo vacheche vanotaura vanoberekwa neshoko raMwari vobva vatendeuka, kwete vanhu vadiki vari kuberekwa panyama.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo yezvechitendero, tumirai maaudio enyu pawhatsapp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka vateereri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande. Vateereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka. Tosangana mangwana mangwanani. Ndokusiyaimira Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.